manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls, dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achanga akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachange vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepanawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyuro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Pamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vange vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo ivo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti ivo kuwiswa kwemari diki idzi dzinoita $5 ne-$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirira here zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairiro nderekuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufoma wa system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti kesi inenge iri masi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yacho navanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndopane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndopanodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asi woti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwewo vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzora here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezano PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira uongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti government ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kuma honorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu, social services nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoranwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti iri?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivavavo dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefits akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo uniform dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers of parliament kakurudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara iye zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi iro ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzidzane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs wavanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwavo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zhinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parino uya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pacha vanomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
Vanga vari mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende uye varumiriri wegutu south vapupuraito garepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonjana uya akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Tonjana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nepfenyuro yeRadio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa kuZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga kuSouth Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake.
Tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akangane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ivanosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwakanga ari ukoko kukurudzira music yemakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga.
Mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Ray Moyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake.
No, Kennedy ndichimuziva munhu angari a professional broadcaster as well as being a professional DJ. Gwaya wakapinda basa, it was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuridza dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe vakomana vanga bva kuna UK, United States and so on, as well as vafana vanga kurira chimuno. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa naure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg, South Africa. Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematongerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimuslimu wakawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owani uri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo. Makadini wevakuru vangu?
Aiwa, isi tiripo. Kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota achitibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitsangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa. Tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanenge vachida kuti vaendese vana kuchikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevavo tina vabereki vari vachinwa mapiritsi vachiita sei izvi. Saka tichitoita sahurumende tichifanira kuti tibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu pokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogonanga kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwaunoti tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge chiya nekupolisi nekukuru. Saka zororo chaitaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumaseos, ubva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungi kuti taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba. Vamwe ndo vaya vamunozivi vanokugara vakangoti hakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfuura, vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here?
ukatatokuidza hauende kumbani kudzoka unotokuidzawo zvinhu kana wakuidza zvinhu panozouti vanotenga vacho navanokundikana kazhinji kacho takuti tautotengerana tega itizi vanotengesa mugwagwa nekuti vari kumabasa vachona havatori nawo mari
nevateereri vanogara vachipinda muchirongwa vachichema chema vachiti aiwa ivo havachisina chivimbo chekuti hurumende iripo inokwanisa kugadzirisa nyaya iyi yemamiriro akaita upfumi hwenyika mune maonero akafanana here
maonero mamwe chete hurumende yatinayo inenge yakundikana pagore rimwe chete hurumende yapinda muofisi bvunzo rezvabva zvakuira chingwa chingwa chitatiodya chingwa nokuti takuita $16 $15.50 to $16 vakapinda muofisi chingwa chaita dhora saka nawo ito zvozvautiomera
aiwa takunzwai mukoma ndachikumbira kuti mukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
vechidiki vazhinji vari kutengesa mumigwagwa dai mavanga varamba makashinga kuti mutirarama hapana imwe nzira yatorarama nayo muzimbabwe isu tiri vesurvival vendors union of zimbabwe tinotokuvimbisa kuti ticharamba takabata kumukati nemapurisa nekanzuru kusvika mutemo wasunungurwa iwoyo takwanisa kuti tirarame munyika nekuti nyika haine mabasa ndatenda hangu
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda
tatenda
aiwa mhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamera mwoyo wechidiki anoita basa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano resurvival vendors union of zimbabwe ngatisanganei padande mutanda po patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmyke3 patwitter nepainstagram aiwa mhuri yezimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove babai.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Iye zvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu, uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore, nhasi zvekare tina Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Simango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here, nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vatereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana achiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chose kuri baba Wande. Jesu Kristu wakatsanangura nyaya iyoyo achijekesa pana Ruka chapter 10 apa verse 25 kusvikira paverse 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nekuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wawakagarisana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura munhu chaiye akasikwa nomufananidzo waMwari ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haungata wari kuti ah nasi ngwe nayo wana chikafu onyarara nokuti munhu ari kumwe wakafanana newe saka ucharidza mhere uchaudza muona kuti unopeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe saka jesu achizitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya vakasvika pano umwe murume akanga aponwa nemakororo maviri saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga variko chindiudzai pa36 unoti chindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neibha kana kuti muvakidzani wake ndeupi pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye neibha wake saka chinonzwa kwako kutaura munhu uya anokubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo neibha yako
vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo
mataura zvakanaka chose nokuti zviro kwazvo haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose nokuti vanhu takasiyana siyana maitire edu nenzira dzedu asi mundava wangu inini chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvida ini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sechandinofarira mugariro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe asi mataura soko rokuti dzimwe nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu umwe hwakatsoyama hwakadai handimba chandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzirisa vatinese asi chandinoita ndechokuti ndingatotsvaga kuti shamwari yake ingavaiti ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka nokuti donzvo guru muupenyu ndiri kutsvaga kuti vanhu vave noupenyu hune mugariro wakanaka
mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo vavanozivana navo havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro
masoko okupedzisira ndekuti pane chimwe chinhu vari kutaura chokwadi nokuti pane zvinorwadza pane zvinorema hazvisi nyore asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza somboti munhu auya kuna dokta achindoda kuti ndiporeswe dokuta anomubaya futi jekiseni rinorwadza asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remeni mushonga saka iwewo kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewo ukwanise kubatsira hama yako unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwe wako nomutoro kuregerera nokuti kunorema unofanirwa kutotsungira kuziva kuti no mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka zvine zvichirema asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana uchazoona muviri wako uchatangisa kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumoyo asi kana ukange watsungirira ukareurura ukatsvaga nyasha kuna mwari mwari anokuregerera henzi uyaaipa ndirini mose makaneta makaremerwa ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva munyama yevanhu
tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kumanchester kuunited kingdom nokuti batsira kwavaita vateereri kwanhasi regai tichimbozorora ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendawo chikwata chechristlake kwaya nekambo jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti dynamos 1 highlanders 1 yada 1 chapungu 0 zpc kariba 1 black rhinos 0 wange 1 mushowani stars 0 tel 1 2 caps united 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vaine ruzivo nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiya minista Ndekile Mhlanga.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni le Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi idubule kwegesi, idubule kwefuta, ayizengiyulisa olupeti kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke bafikise ukuthi hhayi ngingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye zingaba lokubele endaweni zamagesi lamafuta.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela oyeqembu le-Highlanders lele-Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namhla edolobheni le-Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edalela ephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edalela ephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ku-budget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyezwa ifakiwe makhonfezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile kwenza ukuthi kele kusisha ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhole zwani ukuthi thina sithile. So sifakile imizet yonke safakwa ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ndiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafuta, azengiyulisa olusekuthi kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke bafikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lokubele endaweni zamagesi lamafuta.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafuteni kuyini okungathi kuyasiphazamisa kwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagetsi akusela ama-generator. Indawo esigaba amagetsi sokusela ikariba, ikariba ila manzi. Then sikhangele ukuthi iwanga ihlalisile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuza amasipezi awatholakali. So indawo eziningi akujenerato magezi ngoba imishini aseyafa. Sobe zimbonisa umini zikuthi hhayi ukuthi silungisise imishini leyi akusancedi ngoba sifake amagenerato amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesifitshane esingakwenza ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba lokhu ushiphile akunidi kwakhiwa before uthenga amasola phane zifake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi ugaya amagezi. And singasitesi nabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagezi esingawagenerata ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagezi. So kungasinceda ngoba kuzabhusta amagezi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawo amagesi abaningi. Then sasithi kukhona abalemali ngabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwayo ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kuchiphile. Then kuzasinceda ukuthi kuphangele kube lamagesi elizweni. Kuningi njalo esimtshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagesi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha laseZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezo mafuta into encane ukuthi kungae lesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile. And i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomithi ebona ngamandla amagesi e-Energy Committee sixoxelaye ese-Victoria Falls. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqhilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abanye lama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwaMnumzana Mangudi alo Mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya angibona ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobaba uNcube lo Mangudi abazama ukuthi babambe ama expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingani izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi i-Reserve Bank bekumele idinga amanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi e-bank ukuze isebenze. Ngoba udubo esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini kodwa ayikho kuma-bank so ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabefuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona kathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama. Ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya uzaba le-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyitshintsha ungasebenza ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Umsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengoku lijembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando kambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha siqhubekeke silo mama usakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela kusafani lakudala ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni kodwa kade sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho njalo isintu sesibalekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngase ekadeni sesilandele enye indlela ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lezi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho ngasizokusebenzisa.
Ungakhanya ngani lo makhalekhukhwini owangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu. Hhayi akuzeli ungalaso muntu ebantwini. Ngaphandle ngaphonge ukuthi hayi nelongwane ukuthi hayi sesivali i-social network. ubuyele futhi kumafoni alana akudala yilethi athi hhayi angiboni kusika njalo.
Ye ungani kuona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khona kokuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kwini khona kokani?
I-inbox angithi yabe usumuntu usumcelele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi, ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale ma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe. Mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili, ma siqeda indaba yethu sivele siyiqede.
Madube, kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni?
Kwakumnandi ngeke ngihamba amanga. Hhayi kwakumnandi, sasiphulu lalezi hlahla lakho uphulule uphulule size siphela amahlamba. Noma uhambo la ubeshuwa futhi ukuthi hhayi lamsuke wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kunkwani ukuthi ngangisala ngale lokhu engisala. Kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kaningi ngala.
Khona ukukwala kwakumnandi Mdluli?
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela, njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle. Manje okwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe, ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo. So yinto nje vele iphele masinyane. Okudala uyabe ukujulukele, so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle.
Ekhaya kukhona phela abanye lokho bekwenza?
Amakhaya asasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zihlohlehlayo. Noma ungelayo ifoni sizakuza ukufosa isidinga naleyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane?
Ayaphosa amankazana, leyo nto amankazana iyafuna kakhulu okudlule obaba. So sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana kwababa selephosa.
Baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Kuma-inbox khonapho kuyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumantwana abancane abafana sibili akuzele ukuthi ungakhe ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekuyembona.
Nganto-ke uhlupho Mdluli?
Ye, amantombazane asekhona, ngiyakuzwa ukuthi akhona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona. Bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela, kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena Mdluli straight, angingabe ngiqamba amanga lapho. Kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda, ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuke kwabayenzakaleko.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube Lilane.
Siyabonga Kips, luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulu.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe, namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyane.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi, sithabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuradio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla, awusitshele okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access of i-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zena ku-Facebook ubo-Twitter. Uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and they training in Ale Laming Ketiwe. Among Ama Yuzang 50 from Southern Africa. We shall all see Octoangama network. We are going to Lavanya Band, Lavanga Wounded is even Ama investor. Mina Mwaming Kaile Ufun calling in the financial planning. On my side, even ama youth money, ale kanye ndaba zokugcina imali nokuraise imali. So mfuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebusiness imanejwa njani into ezinjalo.
Awungitshele Nigel libangaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhlelo lolo.
Angikakonfirm abaningi bangkhona lami ngizahlangana labo imali ayo kodwa engikwazi ngobulawayo sibabili.
Uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Africa ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza engizama ukukwenza eZimbabwe kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abatsha abala access to ukubona ama-opportunities wona la. Because ama-opportunities wona la anceda ukuthi abantu bezikhethele imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, qhiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisela izinto, sizame ukudinga out ama-opportunities, sizikhethele ama-opportunities. Singene kuku-inthanethi ngedatha leyo oyitholayo nawuzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa iConnect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu budi ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga budi Mike.
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BIGMYKE3, yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe muhle, mthwakazi muhle. Bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Igudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehlangayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababe wakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayikwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe, nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala, siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli, besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala, sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye, babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto, bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihlala phane bakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye, kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye, kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into le ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana, lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo, kutsho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayikwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone engaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene, akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho zibe ngutshekelo bhanqa 1-1. Iyada yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Caribbean yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. Iwange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi-ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. inzwisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iphoso singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.